Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 28 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chikoro ichi chakatanga mugore 1956, kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara vako ndirokuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe.
Chikoro chesandawana primary school kumberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanochera chichirwa chelithium.
Zimbabwe iyi yakauya nehondo. Hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudzi vatungamiriri vavanoda. Naizvozvo nhasi uno hazvigonika kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye hakwanisi.
Nhasi dare reSupreme Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasikuwere avo vanoda kukwikwidza musarudzo mwedzi unouya. Russia inovimbisa kupa chikafu pachena kudzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu pachikoro chesandawana primary school kumberengwa, vachiti kambani inochera chicherwa chelithium munzvimbo iyi nevashandi vayo vari kukanganisa vadzidzisi nevadzidzi. Svondo rapera, rimwezve sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakazivisawo kunyunyuta kwaro pamusoro pekuvhiringwa nevezvematongerwo enyika kuri kuitwa vana vechikoro nevadzidzisi vachiendeswa kumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti vashandi vape kushandisa zvimbuzi zvevana vechikoro, ukuwo vachiunganidzira matombo avo munhandare dzemitambo zvekuti vana havasisina pekuitira mitambo yakaita senhabvu kana kuti netball.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe hatisi kufara nezviri kuitika kuchikoro cheSandawana Primary School chinova chiri kumberengwa. Chikoro ichi chakatanga mugore 1956, kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara vako ndirokuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe. Mamwe matoireti apachikoro aya pa kana kuti pasanda vananga asingachishandi, akasara achishande pachikoro chete. Saka vanhu vakugara shandisa matoireti aya vakawandisa zvikuru. Matrucks ari kutora lithium mumwezha range achiisa 30 meters from the school card muschool ground. Zvinoreva kuti noise iri ipapo, mafumes anobva kumotikari dziri kufamba, dust zvanyanyisa zvichikonzera noise and pollution inobva kudust. Mablasting anenge achiitwa kuchitorwa lithium mumwezha range akanyanya. Zvekare vashandi vari formal vekuvimba vaakushandisawo matoilet ayo akagadzirirwa vana vashoma zvikuru kwazvo.
Vakuru vechikoro pane zvavari kuita here pamusoro penyaya iyi, Dr. Joe?
Vakuru vechikoro havakwanisi kuti vamise vashandi vekuvimba avo vaakushandisawo matoilet. Saka zvatiri kutaura kudai ndezvekuti dust riri kupinda nepamahwindo, dust riri kunaya, vana maticha vanodzokera kumba vari vanhu vakazara dust. zvisingatarisiki, maziso achinetsa, vana vachitonetseka nemaziso, vamwe vachinetsekawo nezvirwere zvakawanda, matoilets, vana vadiki vasingachikwanisi kushandisa nokuti akushandiswa navanhu vakuru uye anenge akasviba zvikuru kwazvo.
Vanomirira bazi rezvedzidzo nevakuru vemunharaunda iyi vakatadza kugadzirisa nyaya iyi here?
Takambozama kuyambira uyezve kurayira vepachikoro ipapo uyezve masangano edu at district level and provincial level, vakazama kumbonyora tsamba kuministry officials, asi hapana chauviri chatichabuda.
Hurumende yakaudzwa here pamusoro pedambudziko iri? Hapana nzira yekugadzirisa nyaya iyi here, Dr. Joe?
Chasara chete ndechokuti tinyore tsamba kuna permanent secretary weeducation na minister weeducation tichikumbira kuti vatumire timu imbonoonawo zviri kuitika kusandawana, nokuti hazvigutsi mukombe. Chatinofunga ndechokuti pachikoro environment yokudzidza uyezve yekudzidzisa, asi pasandawana hapasisina proper environment ingapa kuti vana vadzidze, nemhaka yedust, nemhaka yenoise, nemhaka yevashandi vakawanda vakushandisa mumatoilet anoshandiswa nevana. Saka pane njodzi. Pachirungu vanoti vana kana kuti chikoro is sitting on a time bomb. Tinofunga kuti zvakadaro hazvifanira kuzvinge zvichiitika.
Chii chanokonzera kuti mutaure zvamataura izvi, Dr. Joe?
Takamboona kukwekwe vana vechikoro vachizodonhera muchikoro, nokuti tanga tanguri taudza ministry kuti pasi pefoundation pari kucherwa nematizi naminers, asi vasina kutirimuka. Naizvozvo tinofunga kuti apa pasandawana pakuda kuti ministry itirimuke, zvichida ingenje vari kutora lithium kana ufumi hwomuberengwa vavake a boarding school, an art of a boarding school nearby pari appropriate and convenient for learning and teaching. Apa pasandawana hapachaiti. Pasandawana uyezve pavawo nevanhu vakawanda vanenge vachiuya vari informal in terms of mining activity, vana vachimwawo zvikirango nekusvuta zvinodhaka. Saka pakuda kuti patsvagwe nzvimbo yakanaka pada iri boarding school. Avawo vanomaina vachiita corporate social development vovakawo chikoro chakanaka. Maemeralds aka pera pasina benefita, lithium namamwe maemeralds avakubuda kumwe pasiri pasandawana paimbo maineo. Ngazvibatsirewo kuvakwa kwechikoro chakanaka chingabatsirawo vagari vomuberengwa.
Ivo vabereki vomunharaunda iyi vanotii pamusoro penyaya iyi?
Vabereki vakazama kumbopindira, asi vari kumaina lithium vane masimba makuru uyezve vanowirira navakuru muga.
Avo vangu vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro vakati tivape zita rechikoro ichi vagotarisa munyaya iyi. Nasi dare guru reSupreme Court richapa mutongo waro munyaya yakasvitswa kudare iri navasevhi yakasukuwere avo vari kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya, hurumende ichiti vakasukuwere vakagara kunze kwenyika kwemwedzi gumi nemisere, naizvozvo havana kodzero yekukwikwidza musarudzo idzi. Gweta ravakasukuwere Muzvare Jakisande vanoti zviri kuda kuitwa izvi hazvienderani nebumbiro remutemo, vachiti Zimbabwe yakarwira hondo yerusununguko kuti vanhu vakwanise kusarudza wavanoda kuti avatungamirire.
Isusu mudare guru ratakanga tichinzwika nhasi tiri kutarisira kuti tiwane mutongo uchaita kuti kana kuti murawo unoita kuti vakasukuwere vatendegwe kukwikwidza musarudzo yekutsvaka mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Inyaya yekuti zvakaitwa nedare ripasi High Court zvasina kukodzera, nekuti uyo akakwidza nyaya yake kumatare haana kunge ataura kuti chii chaanotsigira nacho kuti ati vakasukire havamo muno munyika kwemwedzi inokwana kuita 18.
Chikuru chamunotarisira nhasi kubva kudare reSupreme Court ndechipi?
Dare repamusoro risendeke parutivi zvakatongwa izvi nedare raikoti vakasukire votendedzwa kukwikwidza kuti musarudze kutsvaga mutungamiri wenyika.
Ko kana zvikasafamba nenzira yamunotarisira muchatora danho ripi amai Sande?
Zvotasakuti kana zvikasaitika saizvozvo isu ticharamba tichingorwira kodzero kwete yavakasukuere chete asi kuti ye mwana umwe noumwe wezimbabwe yekuti asarudze mutungamiri waanoda ticharamba tichikwikwidza kusvika tawana mhinduro nekuti zimbabwe iyi yakauya nehondo hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda naizvozvo nhasi uno hazvigonika kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye haakwanisi aiwa izvozvo totasakuti tinoramba tichienda mberi tichirwisa kuti vanhu vatenderwe kusarudza mutungamiriri wavanoda sekutaurwa kwazvakaita mubumbiro remutemo.
Avo vange vari mutauriri uyezve vari gweta rava Save Yakasukuere Muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezuro vakataura mumusangano wevatungamiri venyika dzekuAfrica weAfrica Russia Summit vakavimbisa kuti vachapa chikafu pachena chezvirimwa chinosvika matani zviuru makumi mashanu kune dzimwe nyika dziri kuda rubatsiro dzakaita seBurkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Dzekutanga vaZininga, tinotinetsa pane zvapihwa nyika idzi dzeAfrica neRussia 50,000 tons dziri kunzi ndedzegrain. Ndechekuti pane nyika dzatodomwa mazita adzo, panzi Burkina Faso, panzi Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Sei nyika idzodzo dzadomwa? Zimbabwe sei iripo? Hatisisu here takaudzwa manje manje apa zuro uno nehurumende yavamunangagwa kuti Zimbabwe yakakohwa zvinototyisa zvekuti tiri kutoshaya kuti witi gorosi kibage tochiisa pai matura eZimbabwe asi kutokwana zvokuti chimwe chiri kuda kutotengesa kune dzimwe nyika asi toiswa panyika nhanhatu dzataurwa idzi kubva panyika dzese dzemuAfrica 54-55 kana ndisikakanganisi dzese dzimwe hadzina kudomwa asi Zimbabwe yadomwa kuti ichapuhwa iri kubatsirwa nechikafu sei
muri kutaridza kuti mabatikana chaizvo vambofana chii chiri kukunetsa ichikurukuru panyaya iyi
tiri kunyeperwa here nehurumende yedu kuti Zimbabwe yakakohwa pakuru yatove food insecure hapana chafa nenzara kana nanhasi tichirungobatsirwa nechikafu ende apa akasike kutanga mwedzi wapfuura China, hurumende yeChina yakabatsira futi Zimbabwe negorosi nechibage matani akawandisisa sei Zimbabwe ichiri kupuhwa rubatsiro rwechikafu asi hurumende yedu ichitiudza kuti tine maguta ega ega
hakusiriko kubatsirana here kwekudyidzana nedzimwe nyika kwatinonzwa kuchigaro taurwa uku mutungamiri wenyika vamunangagwa vanotonzi vakapihwawo chipo chechikopokopo navaputin ikokowo
herikopta iri kupihwa munangagwa ndei ushamwari hwacho hwakanyanyomira sei nazuroyo zvakare vamunangagwa nehurumende yavo vakatenga presidential jet yakaburitsa iyo 54 million US dollars presidential jet vanayo vamunangagwa vakatengerwa saka iri kuita basa rehelikopta yaayeyi
yarukunzi vari kupuhwa ushamwari tiri nyika dzakatemerwa zvirango zveupfumi saka ngatibatsiranei kubatsira sei kwavari kuita chii chiri kuitika uko
mochiti kudini pamusoro peukama huri kutaridzwa nyika pakati perussia nezimbabwe tichitarisa zvose zviri kuitika izvi
ini sekuona kwangu ndechekuti vaputin vari kutenga vanhu ava tine vatungamiriri vedzihurumende vava kutoonekwa muafrica kuti aya zvingowo zvimapapeti kana zvimastuji zvinongoshandiswa nerussia ndo zviri kuitwa basa rekutengwa nezvinhu zvakadai tengwa nechibage asi tichimboti tine chibage chakawandisa kana witi yakawandisa gorosi kutengwa nehelikopta asi panapa takaburitsirwa $54 million dzaikwanisa kubatsira zvipatara zvedu zvikoro zvedu kuyana mushonga kuwana mushini asi yakapedzerwa kutenga helikopta ndege yakanakanaka yapurezident kuhelikopta yava kupihwa ndei nezuro apa futi takatenga mamwe mahelikopta kubva kurussia ikoko anodhura zvisingaiti zvichinzi mahelikopta yaida kuzoshandiswa semaambulensi asi nanhasi hatisi kutomboona kushanda kwawo saka tiri kuona kuti apa pari kutotengwa mutungamiriri wenyika tichazonzwa mamwe madhiri anenge akubuda ipapo kubva kuri kuti zimbabwe yaita madhiri nerussia ekutenga zvimwe zvinhu zvichangotengwa zvekutongobirana mari chete dzatisingatombozivi kuti mari idzodzo zvinhu zviri kutengwa izvi zviri kuzombozoshanda sei zviri kuzoibatsirei isusu sezvizvarwa rwezimbabwe ndo zvatiri kuona apa nekuti hapana chimwe chatingaone chiri kupirwa vamunangagwa helikopta ivo vane jeti yavo
avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben bofana vari parunhare naevans sininga westudio 7 Komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori asi vamwe mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomisheni iyi sachigaro vezak justice lois matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi vezak vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma vachitaura nestudio 7 pamusangano uyu amai matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai
tinoona kuti pavanenge vachienda kupihwa mari vaone kuti kupihwa mari hakuna kukosha saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization ivi yezake kuti mari handicho chinhu choka asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kuderedza uori mukati mwenyika
mapurisa ezimbabwe republic police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro naizvozvo mukuru wezeta rap vatandavantu godwin matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe
isu sezimbabwe republic police hatibvumize maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero checorruption perception index kunyange zvakadaro munyori wekomishini inoona nezvematare yejudicial service commission jsc vawalter chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa nezak mukurwisana neuori munyika asi mukuru wesangano retransparency international zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika
kune masectors akasiyana-siyana ehuori hunoramba huchingowedzera kumining sector kueducation kuhealth kune makesis akawanda taona vamenshena makesis anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa huori zvamazviro kwazvo kana nyaya zhinji dzisati dzapera hationi kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi, vanoti kunyange Zak iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Ndichakutaura nezake kuti uori huri kudzikira, tikurona kuti uori huri kutokwirira.
Musangano weZak uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti mataredzi mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwenyenzvera vemakereke kuti vatendi vavavhotere musarudzo dzemwedzi unouya. Vemapato ezanupf necitizens coalition for change vari kuenda mumakereke akasiyana-siyana vachishandisa mavhesi emubhaibheri kukwenyenzvera vatendi kuti vavavhotere. MuNewsday mune nyaya inoti nezuro ranga risiri zuva rakanaka kuTripleC sezvo dare muBulawayo rakarambidza nhengo dzaro kuti dzikwikwidze musarudzo dzeparamende, izvo zvakatopa bato rezanupf zvigaro zvitatu muparamende. Vepanhau rezimlife.com rinoti bato reTripleC razivisa kuti riri kuenda kumatare nenyaya iyi uye richakumbirawo rubatsiro kubva kumasangano akaita seSADC kuti nyaya iyi igadziriswe. MuNewsday makare sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network rinoti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekubetsera vanoshandisa zvinodhaka kunze kwekuvasunga. Mukuru wesangano iri vaWilson Box vanoti kusunga vari kunetseka nenyaya yokushandisa zvinodhaka kunokonzera kuti vanhu ava vavande pachinambo chekubuda pachena kuti vapihwe rubatsiro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani akanaka, vana baba Jonga nana Wande pastudio 7 apo. Aiva munoti panyaya dzakanaka, nyaya dzakanaka chaidzo, muono akanaka. Dai pasina ini hapana zvataimboziya pazviri kuitwa kumusha uku, zviri kuitwa kumusha uku. Nai baba Wande ndiisirevo zvisvike izvi kuna vanhu vaZanu, kuti vanhu vaZanu vanombode chiko kuZanu? Vakaiswa vakapiwa mufuwira here? Zanu taanguri takabva kare nayo, svika nhasi tachembera kubva tiri majaya tachena musoro. Hapana kana chimwe chete chinomboti chinoonekwa chakapundutswa bane Zanu. Chavanoda kuramba vachipinda vachiti vanoda kuti vagadzirise zvinhu zvavasina kugadzirisa zvinyi. Ngavangoti taurira bazi kuti vanoda kuti varambe vachitora upfumi vachiba, vachiba isusu tichitambura nemhuri dzedu. Vanhu vaZanu tikwanirei? Hamuna kukwana ba, hamuna kukwana, muri mbavha. Hatidi mbavha ba, hatitungamiri nembavha. Mukomana ngaapinde uyo. Gore rino tinopinza chamisa, mukomana wechidiki, pasta anoziva Mwari, anosha Mwari, ndeachapinda. Ndatenda hangu ndizisirei waZanu kuti ngavatisuduruke chamisa agare pachigaro. Ndatenda.
Ah, President Chamisa munodadisa sando dzenyu, President. Ndati ndiri kubasa nhasi muchibuda pa-CNA. Ndikashedzwa nemurungu andoshandira akanditi, "You see this guy?" Ndikati, "Yes." Zvikanzi, "Ah, uyu anodeserva kuita president uyu." Noti Mnangagwa. Mnangagwa doesn't know how to speak nice English. Andafara shem. President munodabisa. Keep it up. Sando dzenyu, President. Ramba makadaro, President. Marumbidzwa, President. Madavirwa, President, pasine kudenga.
Tasei pa Studio 7. Ko zviri kuitwa nana Munangagwa izvi, vakomana? So vanhu vekuBulawayo vakaisa vanhu vakunzi vanhu ngavabviswe, maMP akaiswa vanhu vanonzi ngavabviswe because vezanupf ndovazoenda kumatare vachiti Zeki yakakanganiswa. Kana takuzoti Zeki inoudzwa zvekuita nezanupf yoramba futi Zeki yacho. apo vari kuisa vanhu vavo vakaiswa nefazi kuti vanhu vava matare ari kutomirira kutoti vanhu ivava vatori right, then vanhu vari kusarudzwa nevanhu vonzi havasi right. Izvozvo zvitori right, vanhu ivavo ngavapinde vari vatatu vatatu, atori matare ari kutotsigira zvinhu zvakafanana neizvozvo. Uko matare acho futi ndo abva kutobvisa vanhu vetriple C kubulawayo. So zviri pachena kuti matare ari kuudzwa nezvekuita nezanu pf. Matare akaiswa muhomwe nezanu pf, ndo chete zviri papo. Izvo zvavo zvekuzoti vari kupandana zvikopokopo zvakazara ropa rekuukraine varara naputin vana munangagwa zvisinangana nebasa rese. Zvine basa rechiini esu izvozvo?
Tinozwa kurwadziwa chaizvo nezvaitwa nhengo dzetriple C idzo dzisakwikwidza musarudzo, nemhaka yekuti vaida kuti ivo wavo wawane vanhu munangagwa. Vanhu havachakudi, icho chokwadi. Kumira hako pamberi pevanhu, asi vanhu havachakudi. Musazoshama kuti muhurumende monzi masiwa nemunhu anoremekedzwa, then vanhu voseka kana kuti vanhu vofarira, vanhu voridza mhururu. Sati zvakamboitwa kushona kwedu, ndo nyaya iyoyo, vanhu havachadi. That's the truth. Chechipiri, iwo uri kuenda kuRussia onzi wapiwa ndege. Mamwe mapresidents ane misoro inodhonza waona ari kuya nendege iri. Muzvifunge izvozvo, izvo ndokuzungaira ikoko.
Muri sei zvenyu pastudio 7 apo? Ini ndinongodawo kutaura zvinhu zvishoma shoma pamusana pavamunangagwa, kuti havamunangagwa ngavagarisike pasi, because nyika vaiuraya. Zvinhu zvacho zvakangouma chaiko. Titongoti mukomana ngaapinde, chamisa ngaapinde. Hadhisiyei, unofanira kutopinda. Taremba namunangagwa zvisingashandi zvaanongotaura izvi. Dini zvangu nomeni smango ndiri paLimpopo apo. Ngaapinde mukomana chamisa.
Studio 7 makadiko zvenyu? Studio 7, aiwa, isu tarwadziwa kunoku, tarwadziwa nemashoko abuda High Court yekubulawayo. Aiwa, zvangu apachena kakuti makoti ndo akuvhota, vanhu havachavhoti, makoti ndo vhota. Koti ndiyo inodecida kuti munhu ndeapinde mungari kupinda. After all, vanhu 11 vangakonzeresa here kutambura kwevamwe vanhu vari mukonjisedzi vanhu 12 dzese. Vada kuti vanhu vezanu pf vapinde uncontested. Chamisa ngaarege kupinda maelections aya, zvigare zvakadaro.
Vanokukwaisai ndimaimo ekusouth africa pamberi nemajemes pamberi. Tinongoti vasikana vedu vemajemes yavo vave nekutamba kwakanaka. Musatya, musapindwa nokutya, asi mungoramba makaziva kuti ndiri number 1. Musimbise madifensi, musimbise zvenokumashuta uko, muve munongoti mukabata bhora munoonekwa nokugohwesa, muve nokushuta. Tinoshuvira mago akawanda, masiko akawanda. Aiwa, tinongoramba tichikutsigirai zuva nezuva pamune muchitamba. Tiramba tichikutsigirai kuti murambe muchiinda mberi, musatya nechikwata chamapaniwa nacho icho. Rambai makashinga, muenderere mberi, mutore mukombe, upinde muZimbabwe. James yalala, James yalala, Jemu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chikoro cheSandawana Primary School kuMberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanochera chicherwa chelithium. Nhasi dare reSupreme Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasuku here avo vanoda kukwikwidza musarudzo mwedzi unouya. Russia inovimbisa kupa chikafu pachena kune dzimwe nyika muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
kuisika